Very uzhinji vachange vakagara pamberi pematerevhizheni avo vachiona makwikwi ayo achatora mwedzi wese muEquatorial Guinea. Chikwata cheZimbabwe hachiko kumakundano aya mushure mekudamburwa 3-2 neTanzania makundano emunzira yekuenda kuEquatorial Guinea ikoko. Vaimbovesa chigaro wezi panorthern region maFrancis Munyanya Mutsamba vanoti kusaveko kwemaurias kunonyadzisa zvikuru uyezve kuri kurwadza vanotevera mutambo uyu.
Zvinonyadzisa zviri kushungurudza vatsigiri.
Kunyange hazvo Zimbabwe isiri kuEquatorial Guinea, vateveri venhabvu vave kutarisira kuti chimwe chezvikwata zvemunyika dzatakavakidzana nadzo, South Africa kana Zambia, dzitore mukombe uyu. Mutsigiri wechikwata cheCapes United vaStanford Kadziti vanoti pamberi nechipolopolo cheZambia. Vaimbo vemurayiridzi vevabati vepagedhi vemaurias vamukuruleko Dlamini vanoti ivo nhabvu yatanduka zvikuru muAfrica zvekuti zvikwata zvesouth Africa neZambia zvabatana nezvekuwest Africa pamwe nenorth Africa. Mutungamiri weZimbabwe Kickboxing Association vatoni Kamandira vanotenderanawo nazvo vachiti ivo South Africa inogona kutora mukombe uyu kechipiri mushure mekuutora zvekare muna 1996. Kunyange hazvo vemuZimbabwe pamwe neveshanhembe kuAfrica vari kutsigira South Africa neZambia, kune vamwewo vari kuti hatifaniri kukanganwa Congo pamwe neDemocratic Republic of Congo idzo zvekare dziri pedyo netsu. Asi vakati wandei vari kuona kunge mukombe uchaenda kuchimwe chezvikwata zvekuwest Africa, Cameroon, Ghana, Senegal kana Ivory Coast. Ivory Coast iyo ichange isina Didier Drogba kekutanga pamakore gumi adarika, ine rutsigiro rwakakura nemhaka yaya tore uyo anotambira Manchester City yekuEngland. Asi pese patambwa makundano aya makore manomwe apfuura, chikwata ichi change chichitadza kutora mukombe uyu kaviri kacho chichitorerwa mufainari. Chimwe chikwata chine rutsigiro rwakadzama ndechemaBlack Stars ekuGhana. Vafarai Mugoni avo vanotamba mutambo wetsiva vari muhuremu hwemidweight vanoti vachitarisawo zvakaitika munzira yekuenda kuEquatorial Guinea ndiri kuratidza kuti maBlack Stars acharura.
Inini pari zvino Ghana ndo iri pamberi.
Veruzhinji vari kuyambirwa kuti vasakanganwe kuti kune Algeria iyo iri pamusorosoro muAfrica uyezve iri iyo yakatinzira mureza weAfrica kuma2014 World Cup ayo akaitirwa kuBrazil. Kunenge kuri kurasika zvekare kutarisira pasi chikwata cheTunisia icho chakatora mukombe uyu kaviri uyezve chikapedza mitambo yayo yese munzira yekuenda kuEquatorial Guinea chisina kubvira chakundwa. Zvimwe zvikwata zviri kumakundano aya iCape Verde, Guinea, Burkina Faso, Mali, Equatorial Guinea pamwe neGabon. Chikwata chine mukombe uyu cheNigeria hachina kukwanisa kubudirira kunokwikwidza mushure mekutadza kukunda mugungano rakabudirira South Africa neCongo. Mitambo ichatambirwa mumaguta mana anoti Mongomo, Bata, Malabo neEbe Bien. Equatorial Guinea iyo yakapiwa mukana wekuti makwikwi aya atambirwe munyika iyi mushure mekunge Morocco yakumbira kumbomiswa kwemitambo iyi ichityira chirwere cheEbola munyika mayo. Inyika diki ine vanhu mazana manomwe nemakumi mana ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.